Pese pese paunofamba muZimbabwe unosangana nenguo dzezvikwata zvenhabvu zvekunze zvakaita seManchester United, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Liverpool pamwe neReal Madrid. Nenguva dziri kure uye zvewambotenderera ndipo paunosangana nevamwewo vanenge vakapfeka zvinoenderana neDynamos, Highlanders, Caps United kana Warriors. Izvi zvakasiyana zvikuru nezvinoitika kune dzimwe nyika, kusanganisira muSouth Africa umo vanokoshesa zvikwata zvavo zvekuti pese paunofamba zvipfeko zvemaMelodi Sundowns, Orlando Pirates kana Kaizer Chiefs ndizvo zvaunosangana nazvo. Pane vamwewo zvavo muSouth Africa vanopfeka nguo dzezvikwata zvekunze asi vashoma, uyezve ukazonyatsocherechedza unoona vasiri vemunyika imomo asi vachishandiramo kubva kune dzimwe nyika. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaWallace Mawire vanoti nhabvu muZimbabwe yawira pasi zvinotyisa zvekuti vemuno vacho vave kunyara kuonekwa vakapfeka nguo dzezvikwata zviri kunyadzisa apo zviri kutamba nezvikwata zvekune dzimwe nyika.
Vanosapota bhora vakawanda vakutonyanya kutarisa timu dzekunze, izvi ndo dzava kutonyanya kufarira, dzinovapa entertainment nemafaro musport. Saka mapfekero avaya vanenge vakutonyanya kutarisira zvekunze, nekuti muno mune zviri kuitikawo zvekuti bhora asiyasofamba zvavanenge vakatarisira, vanenge vakutotarisa dzimwe timu dzekunze dzinovafadzawo mukutamba kwadzo.
Izvi zvatsinhirwawo zvekare nemutsigiri wenhabvu vaPatrick Mombeshora, avo vanoti nhabvu yemuno yave pasi pasi tichitarisa nekune dzimwe nyika, izvo vanoti ndizvo zvaita kuti veruzhinji vafarire nhabvu yekune dzimwe nyika.
Bhora remuno riri pasi pasi tichikombera nekunze kwakafanana nekunana Europe.
Pamakore gumi apfuura zvikwata zvemuZimbabwe zvanga zvichidamburwa munharaunda yekutanga muCup Champions League nemuCup Confederations Cup. Chikwata chemaWarriors chakapedzisira muna 2006 kuenda kumakundano eAfrica Cup of Nations, uyezve chimwe chacho chakadzoka svondo rapera kubva kumaAfrica Nations Championships chine pointi imwe chete kubva mumitambo mitatu. Nyaya yekusakosheswa kwezvikwata zvemuno nemhaka yekukundwa nguva dzose yadzama zvikuru zvekuti mumwe wevatsigiri venhabvu vaEfrem Gwavava vanoti vakatorwadzikana nekudyiwa kwakaitwa Manchester United 1-0 neSouthampton. Musi umwe chetewo maWarriors aive arohwa 1-0 neMali ndokubuda mumakwikwi emaNations Championships. Vambomeshora vanoti pamusoro pekuwira pasi kwaita nhabvu munyika, zvipfeko zvezvikwata zvemuno hazviwanike zvekare muzvitoro.
Majezi emuno mashoma, mashopu acho anomatengesa mashoma, haifaindi kuti munongowanikwa reDynamos kana reHighlanders nereCaps, remamwe matimu ese hapana.
Asi mukuru wekumahofisi eZipa vaJonathan Mashinga idze vanoti nguo dzinoenderana nemaWarriors dzakazara muzvitoro sezvo vane chibvumirano nekambani inovapa zvekutambisa kuti inofanira zvekare kuvapa zvekutengesera vatsigiri venhabvu. Vakawanda vave kusaridza zvekare kuona mitambo yezvikwata zvekunze paterevhizheni panguva imwe cheteyo mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League kana yemaWarriors inenge ichitambwa. Pafainari yeOne Wallet Cup yegore ra2014 vanoisa mari makundano aya veneti 1 vakagunun'una zvikuru mushure mekunge vanhu vashoma shoma vakaenda kunoona mutambo waive pakati peDynamos neTriangle, vachisarudza kuona mutambo waivepo panguva imwe cheteyo uyo waive pakati peChelsea neLiverpool paterevhizheni. VaMawire vanoti veruzhinji vave kuona zviri nani kuchengetedza mari dzavo vachinakidzwavo nenhabvu yepaterevhizheni pane kubhadhara michovha nekunobhadhara kuona bhora risinganakidze.
Mune zvirungonetsa zvisati zvagadziswa munyaya dzebhora zvangoita kungoti vanhu zvakudiscourajea vanhu. Saka vamwe vanhu vanenge vakutotarisa vanogona kutoti petandini ndinotarisa pachiona zvangu paTV matimu ekunze, zvinenge zvichitovafadza ende nemari vanenge vakutoona kuti vanenge kamari kakanhu vatokasevha achiona ari paTV.
Asi vamwewo sava Kingston Marange vanoti nyaya dzekubhedzwa kwemitambo yekunze kunyanyei Barclays Premiership, yeLa Liga pamwe neBundesliga ndizvo zvaita kuti vemuno vakanganwe zvenhabvu yemunyika vachisa pfungwa dzavo kumitambo yekunze.
Nenyaya yesoka betting yavakoika vanhu vajaira zvekubheja mabhora ndosaka varungopfeka majezi ese nekuti vari kungovoshera vachiita zvekubheja mabhora.
Asi mune dzimwe nyika munoitwawo zvekubheja vagari vemo vachitsigira zvekare zvikwata zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.